A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, August 12th, 2019. This is Live Talk, and I'm Chris Gandhi.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the National Heroes Day commemorations, which were observed today.
And to join in the discussion right now, you can phone us directly at 001-202-619-2077, and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also reach us. We are also on the internet at www.voazimbabwe.com. And for Shona, you can go to www.voashona.com. And for Ndebele, you can visit www.voandebele.com right now and join in the conversation.
Thanks again for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk this evening. We are talking about the Heroes Day commemorations.
And the Heroes Day is observed every second Monday of August and comes a day before the Defense Forces Day.
The main event honoring the country's heroes is held at the National Heroes Acre in Harare, where some of the former fighters of the Liberation War are buried.
Today at the shrine, President Emmerson Mnangagwa addressed the gathering that was, however, headlined by Defense and War Veterans Deputy Minister Victor Matemadanda, who threatened MDC, led by Nelson Chamisa supporters, who have planned a peace march this Friday.
Although most of those buried at the Heroes Acre are mostly ex-fighters, there are some civilians as well.
Join in the show right now and tell us what you think this day means for you. Please note that we're also live streaming on all our Facebook platforms, so you can visit us at VOA Shona Facebook page, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 right now.
Let's talk. If you wish to join the show, phone us directly at 001-202-619-2077, and we'll definitely call you right back. Yebo, Zulugandaba, siyadibana ke lamhlanje kuhlelo lwethu lwe Live Talk. Lamhlanje ke sixoxa ngelanga lamaqhawe, amaqhawe esizwe. Ilanga leli silinanza minyaka yonke ngeviki yesibili, umvulo wesibili wonke ngo-August, lapho yiko okunanzwa khona leli langa. Lamhlanje eHarare, uMongameli Emmerson Mnangagwa iye nguye ke okukhulumele emhlabathanweni lowo, kodwa ke okhulume okungani kuthinte abanengi ngumnumzana Victor Matemadanda, yena engusekeli kamphathi ntambo wezomvikela lama war veterans, othi yena labo abazatshengisela ngolwesihlanu, siyazi ukubana i-MDC phela iqoqe ukutshengisela ngolwesihlanu, uthi yena abazaqoqwa abazatshengisela nje bazabona okwabonwa ingidi. Marvelous.
Aiwa kuneo vachangobva kupinda muchirongwa nhasi pachirongwa chedu sezuva remagamba kudai tiri kumbokurukura nemi zvinoreva zuva iri. Tinoona kuti zuva iri rinowanikwa richiremekedzwa gore rega rega, uyezve nhasi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanga vari ku National Heroes Acre, uko vanga vari kutaura pamusoro pezviri kuitika munyika vachiti ivo hurumende yavo iri kuedza kuti igadzirise nyika. Asi tanzwa zvakare va Victor Matemadanda, ivanova ivo mtevedzeri we Defense Ministry, vachitaura ivo vachiti ivo vanga vasiri kufara nekuronga kuri kuita bato reMDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa kuti iwanikwe ichiratidzira nemusi wechishanu. Saka ndo zvimwe zvanga zviri kuitika, asi tuda kunzwa kubva kwamuri kuti imi munoona sei zuva iri, zvinorevei kwamuri. Regai timbonzwa mazwi avo vamwe vakarwa hondo yerusununguko vachitaura ivo pamusoro pezuva iri. Regai tinzwe kwavari.
Varwiri vorusununguko vakabudirira mukutora simba rezvematongerwo enyika kubva kuvarungu, vachiri pakuvanhu vemunyika ine yeZimbabwe, kuti vashandise simba iroro kutuvaise michemo vachitora zvinhano kana kuti ma decisions anobatsira upenyu hwavo. Takanga tichirwisana navo vaya vakanga vawana mukana wokufanotungamirira mberi kutungamirira mberi mukuita kana kuisa munzvimbo zvinhu zvese izvo zvatakanga tichirwira nenzira yatairwira asi kuisa zvinhu in place zveko vakadzidza nondo vakatorwa ne old dispensation vakapuwa zvigaro muhurumende vakapuwa zvigaro munhingirikiri mupati saka ndo patakazosvitswa akatisvitsa patakasvika nepatiri politically and economically is the old dispensation saka zvatakarwira hazvina kukwanisa kubudirira zvese asi zvimwe zvakabudirira.
Yes, zvimwe zvinhu zvatakarwira zvakazadzikiswa although zvimwe zvisati zvanyatsokuzadzikiswa and we are hoping kuti maybe vamunangagwa sezvo vave one of us he could address some of those issues zvatakanga tichitarisira kuti zvinogona kuitika. Pachakanyanya kubudirira chikuru chatairwira ndechekuti ivhu ridzokere kuvanhu asi dambudziko ratakaita nderekuti pane kanguva kamwe isu semawar veterans patakambosendekwa semitanda yemabhasikoro hakuna unotiona and some people wezvino vaakutiona sokuti kurwa kwacho kwatakaita ikoko hakuna zvakwakabatsira especially kuvana vadiki vari kupedza zvikoro izvino havavoni kubatsira kwokusununguka kwenyika because zvinhu zvavo vanoona sezvisingafambi saka tinongotivo sezvo vamunangagwa vati vave kurwisana neuroyi we hope kuti vacharwisana neuroyi ihwohwo hapana vanozonzi vamwe vanonzi maspecial cases ngaangonzi munhu akaita uori hwake ngaangohusangana nahwo apedze nahwo pano kuti iko tozoona kana kwanzi kwave kubatwa vanhu veuori tozoona vamwe vachisara hazvizofi zvakanakidza.
Aiwa, putanga tiri kunzwa kubva kune mamwe magamba akarwira hondo yerusununguko regai tinzwe kune mutauriri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachitaurawo pamusoro pezuva irori remagamba.
Mamiriro enyika mazuva ano zvinoratidza kuti vanhu vakaenda kunze kwenyika vachinorwira rusununguko renyika vakafira mahara, vakatambudzika mahara. Zimbabwe yavanga achishuvira tiitika haisi iripo mazuva ano, saka kuda kuti Zimbabwe tishande patswa kuti tibude nenyika itswa, a truly free, democratic and prosperous Zimbabwe. Haikona Zimbabwe yatinawo mazuva ano.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kuna vaDaniel Molokela veMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vachitaura ivo pamusoro pezororo irori remagamba. Tanzwa zvakare kubva kune vamwe vari kuchinhoi vanga vari kuchema-chema vachiti ivo hama dzavo dzakawanikwa dzichirwa muhondo yekutanga yemuna 1966 havana kuwanikwa ivo vachipiwa rukudzo kana ruremekedzo rwekuva magamba uyezve pari zvino vari kuwanikwa ivo vachishupika. Saka pindai muchirongwa monyorai mi nhamba dzenyu towanikwa tichizokwanisa kukufonerai moziva kuti pamunonyora nhamba dzenyu nyorai makaisa zvakare makode nhamba enyu muchitaura kwamuri uyezve muchitiudzawo kuti zvii zvamuri kuita pazuva iro rino remagamba reheroes uyezve kuti rinorevei kwamuri imi nehama dzenyu. Regai tichingamidze vari pano palive feed yedu yeVOA show napana unga nai murima ati Sister Mavi muverengewo mapost angu please pane penyuro. Aiwa, ndivi mabva maita nhasi tatanga kuverenga post yenyu mukoma unga nai murima. Pazuva iro rine reheroes Nicodemus Matariro akuti Zimbabweans all over the world let us join hands together and support the call made by His Excellency the People's President Advocate Nelson Chamisa. Mukoma Matariro vari kutaura ivo pamusoro pechikumbiro chemutungamiri weMDC kuti nemusi wa 16 August kuchange kuine kuratidzira. Unganai ari kubva ati 16 August 2019 ndo Independence Day ndokunyorawo kwaari kuita panapa. Anderson Kaitano ari kutaurawo zvaari kutaura ipo pano. Jimmy Mpofu ari kutaurawo ipo pano. Henry Martin Ngara and we can't be oppressed however we are owners of this land Zimbabwe not stakeholders we will make our voices heard the power of the government comes from the people. Dr. Roko ari kuita Nicodemus Matarira kuti August 16, our next Independence Day under the People's President Nelson Chamisa, Jimmy Mpofu, anza pana, eja makaita imi, ema mavengedze atinyorera namba dzakanzi mufonere. Aiwa tichange tichifona Manika Munyaradzi akuti watching you from Rustenburg. Gift Moyana anzi vakatokonewa kare vakurava asi vari kuita sei havasi kutaura nhema bedzi bedzi. Anzi vanenge vamatema danda ngavanyarare zvavo panyaya iyoyi simba rashe domba. Ari pano ari kuti ndifonerei achibvaisa namba dzake fungai mutema mbiri. Anzi I'm watching you from Cape Town. Nicodemus apinda zvakare akutaura nezuva August 16. Peter Ruvengo varipano. Jimmy Mpofu varipano. Anzi watching you from Johannesburg. Unganai ari kuti aiwa matenda sisi mavima verenga tsamba yangu yandanyora fungai matemba mbiri. Ari kuti harisi kureva chinhu zuva iri. Raka deukira ropa mahara. Saka Dr. Rokwa vasi mimi opinda mchirongwa mchitu uzo kuti zuva izinoreva chi kwa muri. Uyeje munoona sei aiwa tukunzwa kuti munyarikani wedu wekutanga murwi we hondo yerusununguko wechidzimai amai Irene Zindi vari panhare pari zvino. Hello amai Zindi.
Hello, zviri sei love me.
Aiwa ndi marvelous ndiri wadi zvangu makadi ikoko toti happy hero.
Oh, sorry, marvelous not love me.
Aiwa pakanaka zvitsita racho rakangonaka zvakare.
Yeah.
Hey, muti tsananguro kuti zuva iri re heroes norerei kwamuri semumwe wemadzimai vakaenda kunorwira hondo iyo yerusununguko.
Kwandiri zuva iri izwa rakandikoshera zvikuru. Nekuti izuva ratinenge tichirangarira mundangariro dzedu sevanhu vemuZimbabwe. Tinoziva kuti rusununguko rwemuZimbabwe kubva muRhodesia rwakauya nekuda kwekudeuka ropa. Saka mukudeuka kweropa kurangarira vamwe vedu vakakoniwa kuti vazosvika pakunge tiri pamwe chete tichiona kuti kwatakabva ndekupi, kwatiri kuenda ndekupi. Saka izwa rakakosha zvikuru kwandiri. Ndinodaira nemama Zimbabwenzi ese izwa rinofanira kunga riri zuva rinoremekedzwa rekurangarira magamba akasara kana kuti akashaya munguva yekunga tiri yatairwira rusununguko rweZimbabwe.
Maybe tobopinda muchirungu ndoti so are you satisfied with how things are right now? Is this what you fought for as liberation war heroes?
To be honest with you, marvelous. I'm at a crossroads in terms of thinking what should be or what we should be experiencing as Zimbabweans after the hard, bitter struggle that we went through. It was a struggle to liberate this country for prosperity, socio-economic development. And is that what we are experiencing? At this moment in time, it's a big no. And the question is, why? I think it is in the newspapers, it's everywhere. Even the new dispensation, when it came into power, its first announcement was to deal with corruption. And as we are speaking right now, it is about corruption, and we have the Nastagate, for example. One individual entrusted to look after savings of workers takes to the tune of US $95 million. That's corruption. It's only one, or perhaps I can say the tip of an iceberg.
Mm-hmm.
We don't know other issues hidden as it is. And this has impoverished every Zimbabwean.
Mm-hmm.
The austerity measures which have been put into place, trying to fix, it's all because of corruption. But are we seeing enough being done? That's a million-dollar question.
Mm-hmm. Maybe, Maizind, if I can hold your mouth right there, we have another guest that's coming on the program. So please stay on the line. Thank you very much for giving us your take. Please stay on the line, Chris.
Yes, sir.
I'm there.
Okay, thank you.
Mnumzana Mkandla, sir, kwamukela kuhle.
Ngiyabonga basakazi to the seven.
Ye, Baba Mkandla, lamhlanje lilanga eliqakathekileyo kumbali yeZimbabwe. Wena nxa ulikhangele lona leli ilanga, kuyini kahle kahle okukhumbulayo ukhangele lo mumo welizwe khona?
Engikukhumbulayo ukuthi kwakuba lesikhathi emuva le lapho abantwana beZimbabwe ababebona umbuso wabamhlobo bacindezela kakhulu, beswela izinto eziningi, bekhethwa, bekhangelelwa phansi. Base besithi hayi, laba bantu nxa kusehle ukuthi sikhulumisane, kungcono kuthathwe izikhali kulungiswe indaba le. Kwakuyinhloso, kuyinjongo enhle kakhulu ngaleso sikhathi, ngoba kwaphuma izinkulungwane lezigidi zabantu besiya emazweni atshiyeneyo ngendlela ezitshiyeneyo ukuthi baphathise ukuba ilizwe leli likhululeke. Kodwa-ke nxa usuthi usubuya nganeno lapho esengase sikhona, so ukhanya ngathi konke nje njengoba labanye besitho kakuseyikho loko abantu ababekufuni. So ukhanya ngathi ilizwe leli selaphenduka laba yimpahla yabaluthwane, uhlangothi oluncane, abantu sebesenza umathanda elizweni leli, abanikazi belizwe okungabantu nje, abantu makhaza vele kabasakhunjulwa, sebedlisa imbuya ngoluthi, inkohlakalo iningi, abantu sebebandlulana ngezamabandla ombusazwe langemihlobo, akusaqedakala ukuthi kuyini. Ngabe ilanga lona ngokwalo injongo yalo ingabanhle, kodwa izenzo esizibonayo phansi la akulanto enhle sikulinde. Qinisa ukuthi aluba abanye balabo bantu bengavuka, bangamangala ukuthi yikho abakufelayo khona lokhu esesikubona namhlanje. Okunye kuyethusa, kushaqisa igazi. Empeleni inhloso yayiqondile, kodwa izenzo ziyapha seziphika lokhu abantwana beZimbabwe ababekufisa.
Hayi, ungabamba khonapho ecingweni. Mavelas, I just wanted to quickly ask Mrs. Zindi a quick question. Are you there, Mrs. Zindi?
Yes, I am.
Yes, there's always been questions about the hero status. What do you think should be done? Do you think there should be a kind of maybe a committee that is not political that should come out with the hero status?
Let me give you a bit of a background. I think I'm one person who has always been questioning the idea of just individuals being consulted perhaps through the phone. And this is something like individuals knowing each other, consulting, particularly when it comes to hero status from national, provincial, district, whatsoever. I'm of the opinion that, in the first place, this whole thing should be institutionalized. Through an institution, you come up with a policy. A policy is a guideline that sets the criteria of who should be given the recognition of being a national hero, whatever. And in any case, a hero is a hero. Why do we have to classify to say there are national heroes, there are provincial heroes, there are district heroes. A hero is a hero. We should not classify them in these two categories. Mm-hmm. And the most annoying thing for me, it is the benefit that goes with it.
Mm-hmm.
When one is a national leader and is accorded the national hero status, it means even into his or her debt, the taxpayer is continuing to pay that person through the beneficiaries who are supposed to benefit from him or her. We should just come up with a policy that does not create these differences that create the elite as elite and continues to be fed or to be looked after by the taxpayer. Heroes are heroes because when we were, I mean, according to during the struggle, we were waging the same struggle, them as leaders, if I may say so, them as leaders, who were they leading? It is that one whom they are now saying is lesser of a national hero status. But without them, who would they be leading? So, in my own opinion, we should just say a national hero is a national hero, regardless of a leadership position one has been holding during his life or her lifetime.
Uh-huh.
Then one chooses whether you want to be buried at the national hero's acre or you want to be buried with your ancestors in your home village or at your home village. That would be something else. But in terms of the national or the hero status, I think we should all be the same and take out this issue of saying these individuals, they know each other and they consult themselves in terms of who they should accord the national hero status.
Mm-hmm.
In addition to that, we are talking of the liberation struggle history. You don't even see where war veterans feature at all in the whole process of the commemoration proceedings. They don't feature anywhere. Who then is going to tell the history of this liberation struggle that these national heroes are according themselves that national hero status because they were leading these war veterans? Who they think they should not be accorded that status.
Thank you so much.
They are not even featuring anywhere. Why is it that, and who is going to tell the history? If you look or compare with the European countries, for example, when it comes to their war veterans commemoration, World War II, everybody, they even symbolize with this red, I think it's like a rose.
Mm-hmm. Excuse me, can I hold you there? We'll come back to you. We have a caller, Marvelous.
Regaiti mbo, toram teretishazuka kwa muri. Nekuti vazhinji vari kutaiwa, zviri kutaura mai zindi, turi kuzvifarira nekuti muri kunyatsopa nhoroondo yekuti iye anonzi hero ndiani. Hello, caller. Hello, caller.
Hello.
Taurisai, hanzvadzi, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Ndiri kutaura naSimon Sanda, ndiri muJohannesburg.
Nyatsotaurisai kuti tikunzwei, taurai henyu tinzwe.
Kana ndiudzwa musiyana nyaya yemaheroes. Ndiri kuona kwangu gamba igamba zvisinei kuti ari muri kumana wote wakarwa hondo wachitia kuti vane Zimbabwe vasungugu. So pakuona kwangu kuromekedzo nongofanira kuziva munhu wese because ivenga tichikura kumusha pane vamwe vanongonzi ovet anobarwa semunhu asina basa asi iye munhu yeye pane zvaakatoita kuti Zimbabwe iwane yechinungugu. Saka sekutaura kwanga ndinoti dai vangoremekedzo zvakangofanana because pane vanhu vakarwiwa nika yedu pati mafarishi nwarungudi parungotambo warungu nzameli
aiwa mashoko makukutu tinokutenda ipana amai airi nzindi vangwakarwira iyo hondo yerusununguko kana mambo kuda kutaura navo tinogona kuti mukuru kure navo musati maenda
right,
taura henyu navo amai zindi pana kola wedada kutaura nemi apa taura henyu mukoma
mayadi ama
ndinofara zvikuru mukoma
taurisai manje mukoma maakuenda muchizeta aiwa mukoma vanga vari kuti ivo vari kubvumirana nemi amaizindi kuti munhu wese akarwira hondo yerusununguko ngavawanikwe vachipiwa ruremekedzo rwakafanana sekutaura kwamamuri kuita vari kusouth africa saka hamenoti nhare dzavo dziri kuita zvekuita sei but tinokutendai mukoma todzoka kwamuri maizindi pane mubvunzo wabvunzwa naChris wekuti nyaya iyoyi yekuti anosarudzwa kuti apinde pahiro seka ipapapa munoona sei pakusarudzwa kunoita vanhu motipindurawo ipapo
maonero andinozviita mukusarudza handiwirani nazvo ini saIrene Zindi handisi kutanga kuzvitaura nhasi kuti handiwirirani nazvo even pandange ndiri kuparlamendi zvinhu zvandaigara ndichitotaura kuti kusarudzwa kunoitwa uku handiwirirani nako nepamupaka pekuti vanhu vanozivana kachiseko kadenderedzwa kevanhu kanozivana kuti hongu uyu anokodzera hongu uyu anokodzera ini ndiri kuti izvi zvekuti ndiani anofanira kunga ari national hero ngazvinge zviri zvinhu zvinenge zvine hurongwa hunenge huine policy inotaura kuti munhu anofanira kunga achinzi national hero munhu akaita chakati 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 munguva yekutsvaga rusununguko rwatakarwira kuti tinge tiine independence yataanayo yekuti taakunzi Zimbabwe kana paine hurongwa hwakadaro hapasisina zviya zvekuti tinofonerana kuti nengi unomuona sei naiwe anokodzera here kuti anga achinzi inational hero kana kuti kwete nekuti izvi zvekufonerana izvi zvinoita kuti kana mumwe anga achifanira kunge ari enational hero nekuda kwekuti nenge akamuenga haamufariri munoziva katiri vanhu atidanani tese zvakafanana mumwe nemumwe anenge aine zvaanofunga about so and so on ndokusaka kuchinzi mukutungamira nyika munofanira kunga muine mainstitutions anenge aine mapolicies anenge achipa aguideline zvekuti hakuna mumwe anozoti aiwa nekuti ndinge handimufariri haafaniri kunge achizopiwa status yekunzi national hero
aiwa mashoko ataura henyu muchidimbu tinakona vakamirira
uye ndiri kutizve izvizvizvi zvekuti tinoona kana paine nyaya dzekunzi munhu ari kuda kuitwa hero toisa maclasses ekuti iyi klasi iclass number one national hero class number two iprovincial class number three idistrict hero mukurwa kwataiita panga pasina painzi iyi inumber one class yekurwa effort yako yauri kuisa mukurwa iyi iclass number two yeeffort yako mukurwa iclass number three effort yako mukurwa kwaiitwa kuti tiuye nerusununguko kwanga kusina izvozvo zvino izvi zvazobvepi izvi zvekuisana maklasi ende zvinouya nemabenefits zvakare ekuti ataxpayer ari kubhadhara munhu even into posterity ini ndinoramba izvozvo nepamusaka pekuti tiri kubhadhara vake vanhu vachasara iye asisipo long gone uye mukazvitarisa futi tichitaura panyaya kunyanyanyanya pamanational heroes vazhinji varume madzimai vakaiswa panational Heroes Acre vazhinji vacho vakadzi vevarume vari panational hero kana kuti ihama dzevakarara panational Heroes Acre kana kuti mumwe wehanzvadzi dzevakanga vachitungamira kuti ndiani anofanira kunga ari a national hero ndo varipo. Ndinoda kukupai mufananidzo wa the late Sheba Tawarwisa, I think, if I remember the name well. That time I was the Secretary General when War Veterans Association. Ndirumwe wakakakawadzana na the former president kuti uyu mudzimai uyu akanga ari muhigh command tiri ku liberation struggle. Sei musiri kumuisawo pai pa National Heroes Acre. Akanovigwa kumusha kwake kumashingoko. Haana kutopaenda. Kupodzoka futi nyaya dzepati yake dzakupinda futi pakati. As I said before kuti vakarara vazhinji pa National Shrine varume nemadzimai avo.
Aiwa mashoko makuku tikaita kubati ipapo muromo.
Vakarwa musango.
Amai zindi.
Very few of them.
Rigaita kubati ipapo tichadzoka kwamuri timbotora vamwe vateereri. Tina kola vanga vakabata panhare rigaitende kwavari. Hello kola.
Hello mwari.
Taura yenyu tinzwe tukutaura nani uye zvemuri kubvi?
George ndiri muZimbabwe.
Muri taurai tinzwe mukoma mamuri kuiteiko pazororo iri reHeroes.
Tete mari ko tingagoita seko nemari dzazvi dzingambohwanikwe tachingoona kuti vamwe vachingorimo muHarare. But zuva remagamba zvishuwawo tinori koshesa zvikuru nokuti inenge magamba edu akatifira zvese kuti nyika isununguka asi todzodzoka zvetiona kuti magamba awo akaitwa kawo vapenyu vacho vakasara vachakoshesi vana vachabhadhari kuzvikuru ivo vachawaniwo chokubata guwe zvevanhu vakafamba mumasango vakakwanisa kupunyikawo nemizimu yavo kuti vagona ngovachirarama mukati mezvanhasi asi government ichavakoshesa.
Saka dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maitii pamusoro pezvamuri kuona zvichiitika?
Magamba akawo ndozvavo hamuona kuti vari kukoshesa magamba varere iye zvinezvi vevachona pane zvakavaaiye zvino hapana tandokurudzira hurumende igonenge ichitaisawo magamba akasara vachivaitirawo mhuri dzavo dzinoenda kuzvikuro vana vavangogara
aiwa tinokutendai hanzvadzi foni yenyu manje ndoisiri kunyatsonzwira nzwika zvakanaka muve nezuva rakanaka regai timbotora vamwe vanyarikani. Chris, I think we have one of our other guests, although we won't speak to her for a long time because we're trying to get more callers. We have Linda Masarira if you want to take her from
me. Thank
you very much. Go ahead.
Good evening, Linda Masarira.
Good evening, and I'll remind you again, I'm now called Linda Gaindid.
Well, congratulations.
Congratulations.
Thank you very much.
Yes. Now, can you tell us what comes to mind on this holiday, when it's this holiday? What comes to your mind?
What comes to my mind when we are at the year's holiday is the sacrifice that the gallant sons and daughters of this land made in the 70s to go out there and fight for land, for majority rule, and for them to be recognized and to let go of white supremacy. That is what I think about. I think about the sacrifice these people made, especially when you read in history that some even had to walk to Chimoyo and everything else. So for me, when I try to reflect to Heroes Day, after I put so much thought into it, I realize that there are some people who sacrifice to have a better and independent Zimbabwe where all people have got equal opportunities to everything in our own country. That is what comes to mind when I think about Heroes Day.
And do you think that the sacrifices that they made were justified when you look at the current situation?
When they made those sacrifices, they were justified. And secondly, as a nation, we also have to appreciate how capitalist, how some elements from different countries have tried to come into Zimbabwe to subvert our own struggle. We are where we are today because we've got some Western nations who think that they should not have a land reform in Zimbabwe. Yes, the land reform problem was the land reform program was chaotic, but Zimbabwe is being used as an example to other African nations that if you try to do land reform, this is what will happen to you. And there's an appreciation that a lot of people have to have that some of the struggles that we're going through beyond our own problems that we have as a nation, like corruption and everything else, are due to the fact that those who lost their land want to put up a statement to other African nations that you will not take land from the whites. Because in most African nations, wealth still belongs to the whites. And that's a fact. We black people are still suffering. We're still laboring and toiling for the white people in our own continent. And that has to change. So realistically, the struggle continues unabated. We still have not achieved what the gallant sons and daughters of this land fought for, which is our land. And that is a struggle that young people in Zimbabwe have to take up and say, we need our land, we need to be productive, we need to revive our economy. And we cannot revive that economy so long we do not own the means of production.
Muri ipapo amai kaingiza nisanda kangano maenda here kumembereo izi tunaona abato re MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa vati ivo aiwa vanocherechedza zuva iri asi havana kuenda kumabiko imi pati yenye lead maenda here
hatina kuenda kumusangano vati anozimai
memberero
kuhirozengo memberero yehiroz nekuti tinoziva kuti it's a security area kunzvimbo yacho saka kana uchinge usina kukokwa unosvika uchipinda ikoko uchiti uyani asi shungu neshuviro dzinenge dziriko asi zvakare tichikurudzira iyo hurumende iripo kuti huhiro uyu ngausatarise kana tasvika patasvika kuti rwebato ripi uye wakaitei nekuti tinonzi avazhinji vakatorwawo muhondo yerusununguko iyoyi vakatsvetwa vakanza vapinde muheroes eka imomo tinofanira kucherechedza senyika kuti munhu wese anenge aita chinhu chakashandura zvinhu zvenyika yedu zvinokurudzira kuvandutsa kana kusimudzira nyika yedu vachirekognizwa semahero ivaya munhu wese anofanira kupinda munzvimbo iyoyo kana yanga yakagadzirirwa kuti anyone ari ahero ane hero status muzimbabwe anofanirwa kupinda po asi tichitarisa zvakare mumashure mumamanth apfuura tinoona kuti pakapinda vamunangagwa pachigaro chapuresident vakakwanisa kuitawo Oliver Mutukudzi, a national hero. Chakachiri chinhu chakatambuitika mukati menyika ino kuti munhu anoimba kana kuti munhu akagona kushandira upenyu hwevamwe anogona kurekognizwa as a national hero. Asi chinhu chatinozokanganawo sevanhu muno muZimbabwe ndechekuti munhu anogona kurekognizwa as a national hero asi mhuri yake yoti haasi kuti aende paheroes ega but tichimutarisa uye pakuverengwa anenge achiverengwa kumanational heroes. Saka chinhu chatinokurudzirawo zvakare kuti ngasaperere panava Oliver Mutukudzi. Mberi kuti umwe neumwe angava chiranga ari kuopposition but aine chikuru chaakaita ngatigone kurekognizawo kuti nanga ane chaakagonera nyika yake tomurekognizawo sehero ngatisatarisei hero status takatarisa hanzu yebato inenge yakapekwa nemunhu
aiwa mombobata makadaro tinokutendai pana kola watinai panhare halo kola halo
maswera sei
aiwa taswera tiri kutaura nani uyezve muri kupi kola
muri kutaura navamasuka kana kuti vachanyuka ndiri kucape town
taurai tinzwe kwakadii kucape town
kucape town taswera tichitonhorerwa nemvura yatinayo
ehe taurai henyu tinzwe pamusoro pezuva iri remagamba
zuva remagamba iri izuva rakakosha kuzvizvarwa zvezimbabwe zvese uye chinhu chakanaka chetinotenda kuti izuva rekurimemba vanhu vakasiya nyika yedu. Asi according to situation iripo so far now muZimbabwe, zvinorwadza kuti urangarire zuva iri ka paine vanhu vemunotenda kuti vakafire nyika, but chavakafira chaichaicho hapana chiri kufamba, nekuti vanhu vakaenda kuhondo kuti vasunungure vana veZimbabwe. But petinotaura so far now muZimbabwe hamusati mane freedom, and vanhu Magamba akaenda kunofire nyika kuti vana vaone mabasa, but so far muZimbabwe hamuna mabasa. Vanhu vakaenda kuhondo kunofira kuti vanhu vari gongo sungwa sungwa varege kudzvanyirirwa, but so far now muZimbabwe kava chokwadi, hamuna peace, mudzvanyiri huchirimo. So it's so pathetic. Hazviitiki zvakanaka sezvizvarwa zveZimbabwe. Zvakanaka hazvo kuti tipemberere, asi tinopembera tine kuchema kuti mukati mune nyaya inenge zvichiitika pari zvinezvi. Again, panyaya yekusarudza vanhu kuisa muHeroes Acre, ndinoona sekunge vanhu vaakusarudzana nekuti unobva mumba mani. Hazvichasarudzi kuti wakaita chinhu chakanaka muZimbabwe, but zvaazvokutariswa kuti uri kubato ripi uye unoita nezvei. As long as uri kuopposition party, kana waita zvisingafadzi vanhu ava, kana maona maonero akasiyana, wotonzi muHeroes Acre uchafanira kuti upinde. Of which hazvisirizvo. A hero is a hero, hazvinei kuti wabuda mumba mani.
Aiwa, mashoko makukutu. Tinokutendai chaizvo, muve nezuva rakanaka.
Yes.
Aiwa, thank you so much. Tarama tichitera chirongwa chenyu.
The caller there, Chris, was just saying that he, you know, supports what the other two ladies were saying, that when they are selecting a hero, it shouldn't matter from which party you're coming from, as long as you did something for the country, and you know there's a committee that sits and you know says you should be a hero, you should be afforded that you know status.
Yes, marvelous. Sikusiye kuba umkandla. Mkandla ukhona ba?
Khona tarayi.
Ye, baba Mkandla, ye bayakhuluma lapha abantu, siyezwa lo mama uZindi lapha esilayi la, uyagcizelela ukubana indlela okukhethwa ngayo amaqhawe ingani ayihambi kahle. Wena uyibona njani?
Kahle ngithi mina ngombono wami, mina njengomkandla nginje ngivela ngivumelani lakho konke khonoko wamahero engathi kulabanye abantu abangcono kulabanye abantu. Kanti angithi abantu nxa besiyadlala kumbe besiyakwenza abakwenzani into lezi kuyabanjiswana. Kakula muntu wasuka kibo, ingabe wasuka eManama, ingabe wasuka kithi ematshetshini, ingabe wasuka eGwebu esilobela, kumbe wasuka komzarabane siyempini esithi mna zakulwa kancinyane ndatshiyela abanye balwe kakhulu. Kuyikukhangelela phansi abanye abantu ngenxa yokuthi into le yona le yamaqhawe isiyavele yabanjwa ngabantu abalutshwane abafuna ukuthokozisa izihlobo labangane babo. Mina kangivumelani lakho, loo nalowo liqhawe lapho asuka khona, oliqhawe ngemisebenzi ayenzayo. Zawunika isibonelo kande lamahlabezulu. Kwathi ngomunye umnyaka kwedlula indoda eyayikuziproto ngu-Albert Ncele. Omunye umuntu wathi ebuza wathi Ncele iye deuke angayide hero sei ngoba wayengamazi. Kakula muntu ongazi abantu bonke abakhona lapha emhlabeni, njengoba omunye Dilo udobhe ucingo ubuze umuntu oyedwa ukuthi lo singamenza lokhu yini. Akube labantu nxa kulento enjalo abantu bangazi bafakwa ngezigaba ukuthi lo yi-national, provincial, district, village, cruel hero. Ngoba kusele phela ukuthi kwenzakale. Abantu kabakhethe ngemisebenzi yabo, nxa bengamaqhawe esizwe kababe ngamaqhawe esizwe, bayelaliswa lapho kumele balale khona, futhi le khonoko ongathiwa yi-national shrine kuyaba kube khona nje, kube yindawo yokuthi nje abantu bahlangane bekhumbula bonke abantu. Hatshi ukuthi kube kukhethwa ngeziqembu ngamaqembu. Yikho lokho ubangela ukuthi kugcine kusiyalala khona phayana abanye abantu abavele bengelani loba amaqhawe esizwe, baningi esingabaqamba. Abanye bafa bathi inkalata zamacala kodwa banele khona phaya. Abanye abenza kuhle kakhulu esimazi ukuthi labantu babekhona emzabalazweni lanamhlanje balele emahlathini umama othenjwele sami. kava kukona bayan kota bayan ziwa imbari ya bo ya zwa umutu wongi hiko kimitimina ngeto wa vele mbona yonadini uta makawe akete riba jeli lotu ungati ilo lotu ilanwe la inkulu leo aisiko loko kaku kitwe loko kwe into kutalu segucha kukulutwa negucha kutanganiswa bantu bonke ngoba labo nababe silwe gangeni abafoyi labo dadewethu babingalwi besuka emayizini babe silwa phakathi kwabantu baningi abantu abachithekelwa impahla yabo impilo zabo bebhonjwa bebulawa ngamakhiwa bevikela abantu bemkhulu leyo ngakungathi bona bayathiwani bona labo bani o babeyiziqhakaza labo ababekhona leso sikhathi into le iyabandlulula idiliza kumanyana kwesizwe sekusetshenziswa njalo yiko ubona-ke yalumongabelo owachayisayo wayesebenzisa leso sikhathi sokukhuluma ukuthuka abantu kunomuntu ongathuka abantu endaweni yamaqhawe njani
hhayi kuyezwakala ungabamba nje ucingo silo mlaleli lapha undlovu ndlovu siyakwamukela kuhlelo
khona ngapho e-America
hhayi ngapha siyaphila ungaphi komhlaba
ngisekujwana ephalaphe la
ah okay ungasitshela ukuthi uthini wena ngelanga lamaqhawe esizwe
ye hhayi ilanga liyabongeka sibili kodwa into mina engiyibona ngombono wami ngibona kuzele kungela ncedo ukuthi kungaba le Heroes Day ngoba ungathi uyananzelela zonezo izihlobo zethu ezagubhayo ezabulawayo ngesikhathi sempi lani bonke nje ababelwele impi yenkululeko uzathola ukuthi kathesi izihlobo zabo abantu ababo onkosikazi babo labo omkabo abangamadoda bonke badubeka ngesikhathi sakathesi akulalutho abancedwa ngalo labantwana izikolo kabangeni kuhle badubeka badlilutho abalazigqoka abalani so mina vele ngibona ukuthi ukuthona besithi ukuthi ukuyacelebrate i-Heroes Day ngibona kungela ncedo lokho
hhayi siyabonga kakhulu ngembono yakho Mavela Stikola, they is saying this thing of heroes should actually be abolished. And Mkandla before him was also, you know, mentioning the fact that eventually we will end up having a village hero or this provincial or something.
Very interesting there indeed. Someone from VOA, Shona Raymond Murinda, Arktisimavi, please ask Amai Irene Zindi kuti why Chings Chingaira asina kuvigwa pa Heroes Acre. Nekuti pane proof yekuti aive muhondo mapicture ake hobot noaona uye zvetinomunzwa achiimba ari kuhondo amaizinda ameno kana muri chiri panhare pindai mumbopindura mutereri wedu ari kubvunza kuti ari kurwadzikana iye kuti vanhu vakadaisa vana Chings Chingaira havana kukwanisa kunge vachipinda paHeroes Acre
ndiripo panhare ndozvandanga ndichitaura kuti inyaya yekuti anofanira kunga ari a national hero haifaniri kunga iri nyaya inoitwa neka group kekuti kanobvunzana mara nekuti uyu unomuziva zvakadii uyu unomuziva zvakadii haatabvumirani tiri kuti chinhu chenyika kuti tinge tichiisana muzvikwata zvikwata kuti national provincial district and so on handioni zviri zvinhu zvinonyatsotibatanidza senyika kana kuti sevanhu vakarwira rusununguko rwavo kutinge tinge tine rusununguko rwatinarwo nasi nepamusaka pekuti ndazvitaura futi before kuti patairwa panga pasina zvikwata zvikwata izvi zvekuti kubva apa kusvika apa ndo chikwata chekuti effort yako yekurwa kwauri kuita inokwana apa panga pasina zvikwata zvikwata izvozvo saka iye zvino izvi ndinongotarisana kuti inyaya yekudya the elite inenge yakuda kuchiita iyo classify vanhu zvandinoona kuti hazvifaniri kunga zvichidaro ndokusaka ndatini pane pananga paine policy and an institution inenge ichifanira kunga ichiita come up ne criteria inoti anofanira kunga ari a national hero ndiani. Kwandiri ini ndinoda kuti nditi munhu wese akava nechekuita nekusunungura nyika marane kunzwisisa kwatinoita kuti sacrifice iyi yakakosha zvakadii. Hatichifaniri isu kuti tinge tichiipatsanura patsanura kuti uyu anokwanisa kusvikapa isu wenyama tichi uyu anosvikapa uyu anosvikapa. Tinofanira kunga tiri kupanana ndingati chirango chakangofanana chekuti munhu wese akava nechekuita nekuti nyika isununguke kunyanyanyanya kune vakanga vari kunze kuMozambique kuZambia kwese kwakadaro kwakanga kwakatizira vazhinji vachirwira nyika ino havafaniri kunga vachinzi maprovincial kana kuti madistrict or whatever status yavanofanira kupiwa. Tese tinofanira nga tiri kuti munhu wese ngaange ari panational hero status. Period. Izvi zvekuisana muzvikwatakwata izvi zvinounza exclusion, zvinounza kusaiwirirana, zvinounza kusaibatana, zvinounza kusaiwa chinhu chimwe chete senyika yeZimbabwe. Nechimwe chinhu chinonyanya kundivhiringidza, ndamboda kuti ndizvitaure mukabva mandiibata.
Hachingoti ganga mama.
Ehe, ndichiti ini zuva rakaita sanhasi hataifanira kumboshayiwa mawar veterans anofanira kunga ari backbone yekunga tiri kutaura nyaya yecommemoration yeheroes eka iyi vachipa nhoroondo nekuti ndokutotaura kwachoka kunyanyanyanya kune vapenyu. Asi tichizvitarisa time immemorial kubva patakatanga nyaya idzodzi hationi mawar veterans being accorded that status yekuti vataure nhoroondo yavo nemiromo yavo zvavakaita experience. Vanongonhonga-nhonga inongoita seprogramu inongotorwa yodzumwa-dzumwa zvongonzi ndizvozvo. That prominence inofanira kupiwa mawar veterans haipo sezvatinoonawo zvinoitwa kune dzimwe nyika dzekumhiri kwemakungwa. Ekuti akati war veterans of World War Two nyika yese for a month or 2 months vanenge vaine that symbolic rose, red rose yekuratidza nekucherechedza nekupa ruremekedzo kune maveterans avo akarwira rusununguko rwavo vatori vadzvanyiriri vanoita izvozvo. Saka isuko tiri pati tinongoona the Zimbabwe Defence Forces ndiyo nezenge yakupiwa ringadai riri zuva riri kupiwa manje iroro kumawar veterans kuti vataure nhoroondo yenyika ino kuti yakauya sei. Hatizvioni izvozvo zvichiitika. Saka ndinoda kuti nditi zvinhu zvinofanira kuti zvichinjwe izvi zvibatanidze vanhu zviunze vanhu vese pamwe chete vati chinhu ichi ndechedu tese kwete kuti ndechevaviri vatatu vanozivana vari kumusoro uko vanotungamira izvozvo hazvitibatanidzi.
Aiwa, tinotenda mai Zindi. Over to you, Chris. I think you have a caller.
Yes, Silo Tapiwa Ngwenya. Siyakwamukela kuhlelo.
Yo baba.
Ye, ungaphi komhla?
Ngisejoza.
Ah, ejoza. Ye, ungasiphathisa kuhlelo lwethu lamhlanje.
Kuhlelo lokho lamhlanje ngiyaluzwa baba udaba lolo lukhulunywayo ngama-heroes. Udaba lolo makhulunywa heyi alumphathi kahle ngoba ngibona sile zihlobo eziningi kakhulu ezalwela indi yenkululeko yona leyo kodwa ngendlela ezaphathwa ngayo ngendlela ezikiyo kadesi zachiya abantwana zachiya ani but akukhanyile ukuthi olwenzakala ngalesezimbabwe ngabo akulalutesi lukuwonayo kumbe uncedo oluncedisayo izinto zipokuma nje bona badla bodwa basuta bodwa abakhanyi ukuthi bangakhona ukuphathisa abanye abantu bazivikela ngokwabo akula nto esizibonayo banikana ngokwabo izimali lano kulabantwana abatshiwa abafuna ukuya ezikolweni kodwa abantu abona laba baphathiswa lutho.
Hayi, manje uthi kuthiweni ngokubona kwakho?
Nangokubona kwami singabethwa abantwana beZimbabwe bona kanye nabantu asibambeni njengabantwana abaselizweni elinye pale kutoyanisana nezinto ezinjalo sibambane sonke sibe united sibonisane ukuthi abantu bona bona laba abaphila abakhona kulezi nsuku ababusayo sibayenze njani singakhona ukubakhipha abantu bona labo kabakhiphe vela sitabafundise sidinwe ngabo.
Hayi, kuyezwakala. Isibongile kakhulu. Marvelous, we are running out of time. Yeah, maybe we'll just ask Mr. Mkandla to just give us his last words and then we go to Miss Cindy. Babu Mkandla.
Yebo, Nkosi.
Yeah, hayi, isikhathi sesidliwe ngumangoyo. Ungathi fahla-fahla nje ngamafitshane, maybe in English, and just give us your final thought.
Yes, thank you. My final thoughts are that this whole national hero thing to me is repugnant. I think it should best be repackaged so that it recognizes the heroism of each and everyone who has done some outstanding work without balkanizing that this was the national hero, district hero, provincial hero, village hero, cruel hero. Because at the end of the day, it becomes a club of the elite, as somebody said.
Mm-hmm.
It defeats the purpose of the struggle. When once you say struggle, it means there are so many heads and hands that come together to make the job a success.
Mm-hmm.
As things stand, this thing is purely a ZANU-PF baby. And in light of that, and considering the polarization that is in the country, many, many people find it a little bit abominable to be associated with it. Yet, under normal circumstances, everyone from all walks of life should be really be proud of those who paid the ultimate sacrifice in the liberation of this struggle and continued trying to make this country to be a better country. But as things stand, my own personal opinion as of now is that this thing is more harmful, more negative, more destructive than anything that you can ever think of. Let us scrap this thing and bring fresh ideas so that perhaps we may come up with something that's going to unite the people rather than dismembering the nation as it were.
Mm-hmm.
Those are my views, and I stand by them. As things stand now, the intention may have been good,
mm-hmm.
but what the implementation is now
Thank you so much, Mr. Mkandla. Libe lelanga elihle kakhulu. Njengoba sekusebusuku napha eZimbabwe, lilale kahle.
Yari ngiyabonga kuna maize ndi motivarisirawo amaika ingiza sorry yenyu nguva yati yadyana napana pa maize ndi mongoti dambo atisi sina nguva yakawanda kuti zuva iri dai mai wana imimi mukana wokuti mutaure nemutungamiri wenyika nepati yenyu yezano PF maitichi
ini ndaifunga kuti dai kuri kunzi ndinowana mukana wokuti ndinge ndichikurukura nenyaya iyi. We need to institutionalize. And through an institution, mm-hmm. you don't have to phone anybody to say, uyu anokodzerere, uyu akodzeri, kungachinzi national hero. Nikuti munenge matogadzira waro, wamunenge mchishandisa, kuti uyu anofanira kunga achitwa a national hero, maranesha akaita contribution yake, kuti nyika ino izenge ichinzi Zimbabwe.
Mm-hmm.
That way, inoita kuti ibatanidze vanhu. Even if it means that one a referendum, yekuti tinge tichitsvagurudza kubva muvanhu kuti pfungwa dzenyu munodziona sei kana kuti tidzise pamwe chete kuti nyaya yekunzi munhu anzi a national hero tinofanira kuigadzirisa sei. Ndatombopa kudhara mufananidzo
nguva yedu manje yadyana navo ipapa tichakwanisa kuti titore mufananidzo asi tinokutendai
zvakanaka, asi ndinofunga kuti ndopfungwa dzangu idzodzo ngapawe a national referendum inoitsvagurudza kuti vanhu vese venyika vave pamwe chete nekuremekedza nekupa rukudzo kune maheroes edu.
Thank you so much. That was Miss Zindi. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Marvelous Mtanganya, who is saying have a very good night and happy heroes.